Ongorori yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanhu vange vachinyoresa panzvimbo dzakasiyana-siyana dzekunyoresa muguta reBulawayo pasina zvimhingamupinyi zvakawanda. Mumwe weavo vanyoresa, amai Nyarai Gwari, vaudza Studio 7 kuti vakwanisa kuita izvi munguva pfupi sezvo vange vaine zvose zvange zvichidiwa.
Kuregistra kwandaita hakuna hako kundineta zvikuru nekuti ndangoya ndine marequirement sekuona kwandakaita paadvert paTV. Kana tikamaidzana nenguva ndofunga tinogona kuvhota hedu zvakanaka, kuregistra kuvhota zvakanaka tikasamirira last minute.
Asi vamwe vanhu vakawanda vange vachida kunyoresa vange vachitadza kuita izvi nekuti vange vasina magwaro anodiwa anoratidza kuti vanogara kupi kana kuti matsamba anopa uchapupu hwepavanogara, proof of residence. Amai Gwari vati vaona vanhu vakawanda vachitadza kunyoresa nekuda kwedambudziko iri.
Vanhu vazhinji vari kushayiwa marequirements, especially proof of residence. Vazhinji vari kudzokera nekuti proof of residence havana, ende vazhinji vane chido chekuvhota asi nenyaya yeproof of residence yeye ichavatadzisa kuvhota. Saka zvizhinji izvi zveprocesi yavo yakarongeka zvikuru. Kana uine marequirements ako unongosvika nekutosevha ipapo ipapo chero makiza asati ayoko.
VaRonald Mudeni ndemumwe wevanhu vanyunyuta pamusoro pemutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro epavanogara, vachiti kuve nechitupa chinoratidza kuti uri chizvarwa cheZimbabwe ndizvo chete zvakafanira.
Nyaya yeproof of residence ichatinetsa nenyayayekuti umwe landlord anenge asingadi nemapepazi ake. Isusu ngatingorejista sekuti munhu ari kugara munoBulawayo oregistra kuti anogara pahouse number yatatu, torai house number kuti fingerprint nderimwe chete. Ripa chitupa, ripa zvese kuchitora chitupa chako kwaregistra. Sepetena munoona chirumganda waHarare, chirumganda wamasvingo, chirumganda waBulawayo, anyway pane registra. Sa waso wewe that problem yekuti why pakunzi uyane proof of presence, why kumamisha moita sei.
Mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara unoitirwa kuti veZimbabwe Electoral Commission vagokwanisa kunyoresa vanhu pamapolling station ari pedyo nepavanogara, sezvo musarudzo dzinouya vanhu vanenge vachivhotera papolling station yavakanyoresa. Mumwe mugari angozvidona nezita rekuti James ati haone chinonetsa vanhu pamutemo wekuti vave nemagwaro anoratidza pavanogara, achiti izvo zvimwe zvinogara zvichiitika kana munhu uchida kuita zvakadai sekuvhura akaunti kubhangi. Ati kunyange hazvo achirodja akwanisa kuwana gwaro rinoratidza kuti anogara papi zviri nyore uye akwanisawo kunyoresa zvisina dambudziko. Izvi zvatsigirwawo naBrian Ngundu.
Vezeki zvandoda kutanga kutaura kuti havari kubata vanhu zvakanaka, hapana zvinombonyanyorema. Ndambouya pekutanga ndisina mapepa akatikwani, ndasvotirwa neafidavit ndikadzokera ndikanogadzisa afidavit ndikanotendirwa nakomishina. Ndikazodzoka ndikauya kuzoregistra, everything is in process. Nditori nereceipt yacho izvozvi right now. Zvianzi ndisarasa receipt yacho, ndinofara chaizvo zvikuru. Ndam ready prepared to go and vote for next year.
Mumwe wevechidiki Jonathan Ngomo uyo akanyoresa kuti agokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwake ati afarawo kuti akwanisa kuita izvi uye ari kutarisira kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa16 Gumiguru. Kuchaitwa zvimwe zvikamu zvitatu munyika mose uye chikamu chinotevera chinotanga pakupera kwemwedzi uno. Pari zvino muBulawayo mune nzvimbo dzinopfuura zana pari kunyoreswa vanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.